Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gurume 30 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Chenda kutuma kwanisa uwanesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini jionga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti yesu nesu mchirongwa chedu chanasi.
Tinoti matano alikuto wane urumende kuti wakwanise kuunganiza nomba zaka wanda kusanganisira nomba za uya nasi kutuwa kuchaina 1,000,056. Matano akanaka anofaza anoraza kuti alikuto rao batame kuchengeteza zilaro ze Zimbabwe.
Zimbabwe nasi yatambira nomba yerudzi rweSinovac inodarika miliyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yokurudzirwa kuti iite sarudzo dzemabielections. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Just Associates kana kuti JAS pamutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yatambira nomba yerudzi rweSinovac inosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu kana kuti 1,056,000. Iyo yakatengwa kubva kuChina seurongwa hwekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 munyika. Nomba iyi yasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport Maskati anhasi. Zimbabwe yakatenga imwe nomba yeSinovac inosvika mazana maviri ezviuru iyo yakapinda munyika svondo rapera pamwe chete neimwe nomba yeSinopharm inosvika mazana mana ezviuru yakapiwa kuhurumende nenyika yeChina. Mwedzi wapera, hurumende yakawanawo zvakare rubatsiro rwenhomba inoita mazana maviri ezviuru yeSinopharm kubva kuChina iyo yakaparuriswa chirongwa chekubaya nhomba munyika. Nezuro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakagamuchira chimwe chipo chenhomba yeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu kubva kuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hapana musiyano wakanyanya panhomba dziri kubva kuChina idzi uye hadzinetsi kuchengeta sezvo dzichingokwanisa kuchengeterwa mumafiriji emudzimba. Zimbabwe ine tarisiro yekubaya vanhu mamiriyoni 10 nomba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana unokonzera COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti matanho ari kutorwa nehurumende akanaka chose ekutsvaga nhomba sezvo achiratidza kuti ine chido chekuchengetedza upenyu hwemhuri yayo. Asi Dr. Munatsi vanokurudzira kuti hurumende ichiona kuti yabayawo vanhu vakawanda pazuva kuitira kuti mishonga iri kuunganidzwa iyi isazoraswa yakanganisika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina 1,056,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Izvezvi dambudziko rangovepo nderekuti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vashoma. Tiri kuona kuti izvozvi kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba musi wa18 February kusvika nezuro pakanga pabayiwa vanhu 69,750 vakabayiwa madhosi ekutanga. Saka kana manhamba aya akaramba ari mashoma kudai so tinogona kuzopedzisira taita dambudziko rekuti dzimwe nhomba dzinogona kuzosvika pakatarwa kunzi hadzichafaniri kushanda kana kuexpire nerimwe shoko dzisati dzashanda. Saka izvo hazvizonakidzi nekuti muri kuona kuti nyika zhinji dziri kuita chipitipiti kumhanyidzana kutsvaga nhomba kumakavhana rugadzira nhomba dzichiita shoma. Saka zvinenge zvakakosha kuti nhomba dzinenge dzawanikwa dzikwanise kuvabatsira vanhu dzisati dzasvika pakuexpire.
Tinoona kuti Zimbabwe yakambowana rubatsiro rwenhomba yeSinopharm kubva kuChina iye zvino yatenga nhomba yeSinovac. Musiyano uripo ndeupi apo?
Tikangoti fe nomba ze Sinovac ni Sinopharm hapana musiyano mukuru chaizvo kunze kwekuti nomba idzi dzirikungogadzirwa nemakambani maviri akasiyana. Nomba yeSinopharm inogadzirwa nekambani inonzi Sinopharm yekuChina. YeSinovac ichigadzirwawo zvakare nekambani inonzi Sinovac Biotech yekuChina ikoko. Magadzirirwo adzinoitwa nomba idzi dziri mbiri akangofanana. Machengeterwo adzinoita ekuti dzinongoda kuiswa mufiriji dzatagara tinadzo nemamwe chete. Nguva yaadzinofanira kugara mumafiriji kwemwedzi mishanu kana m6 dzakangofanana. Saka nhomba idzi kungosiyana kwevanogadzira asi dzakafanana.
Muri kuti nhomba idzi dzakafanana, munhu akabayiwa Sinopharm padhozi yake yekutanga anokwanisa here kubayiwa imwe nhomba ingava Covax kana kuti Sinovac yasvika here?
Zvinenge zvakakosha kuti munhu kana achibayiwa akabayiwa Sinopharm pekutanga agozobayiwa futi Sinopharm kechipiri. Izvi zvinoitirwa bedzi kuitira kuti mishonga yakafana nenhomba iyi kana ichinge yabayiwa vanhu pane vamwe atingangoti maside effects atinotarisira kuti anogona kuitika zvakafanana nekuti munhu anogona kungorwadziwa paabayiwa kana kumbotarisa anopimwa nekashando mumiri nekuti muviri unenge wakutanga kugadzira masoja ekurwisa coronavirus. Saka tinenge tisingakurudziri kuti zvizovhenganiswa kuitira kuti zvizoita nyore kutarisa kuti ndeipi yakonzera dambudziko kana kuri kunzi pane zvazoitika. Chero zvazvo tisingatarisiri kuti zvakadaro zviitike. Zvinoita nyore kuti vanoongorora mafambiro anoita nhomba idzi nemagadzirwo adziri kuitwa vakwanise kuzo munhu kana paita dambudziko rabva papi. Saka zvakakosha kuti tisazvichinja nisikuchinjaniswa.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri kana kuti 1520. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 36,839. Vanhu gumi nevana vakapora, zvakasiyawo vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 34,617. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nevaviri kana kuti 702. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevatatu ndo vari muzvipatara. Masangano anomirira vagari munyika pamwe neanorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti riite sarudzo dzekutsiva makanzura eMDC Alliance ayo akamiswa basa nebato reMDCT uye vakashaya, vachiti kushayikwa kwemakanzura kuri kukanganisa mafambisirwo emabasa emakanzuru pamwe nekuvhiringa utongi hwejekerere hwekuti vagari vaite vamiriri. Botri Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakamirwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuZEC rinoti kusaitwa kwesarudzo sevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvadzivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke yekuti mapato ezvematongero enyika ayo kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote izvo zvakange zvakambomiswa nekuparira kwakanyanya kwedenda reCovid-19. Asi ZEC ichiri yakamisa kuitwa kwesarudzo ichiti iri kutevera kurudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungu United Justice and Repairs Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemabielections kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari havasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela kuri kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Resident Association kana kuti CRA amai Lorraine Mupasirisani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kuma residence. Makanselazi ndiwo anopa feedback nekureporta kuma residence. Ndio saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makanselazi tive nemakanselazi anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu. Constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makanselazi abviswa kana kuti kana paitwa ma recalls vanofanira ma elections kana kuti sarudzo zvinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remasungo media center amai Esther Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadhi asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambiswa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko.
Even access to information inoafektwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini. So isuwe Masvingo Media Center, tunokurudzirawo kuti ZEC itewo by election munzvimbo idzi.
Mutauriri weZEC vaOutreach Sligwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsamba mbozha.
Kwandira, I'm not able to talk, I'm somewhere, I'm out of office. Just in the middle of this. Kwandiri kwacho ndokosungaiti.
Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vamavhelas Kumalo vanoti denda recovid-19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa. Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zeka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu. Takamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz shortwave. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri kushanda nehurumende nemasangano akawanda kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe mushure mekunge rapabuda gwaro reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC richikokerwa neFood Nutrition Council, iro rinoratidza kuti nzara yapfunya chisero munyika uye vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vanoda rubatsiro rwechikafu maguta. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhelas Mushanganya weStudio 7 nemutauriri weWFP vaThompson Peering.
Ichokwadi, nyika yedu yeZimbabwe isu tichitarisawo muHarare Metropolitan Province, Harare Residents Trust, tiri kusangana nenhengo dzedu matiri kufamba mumacommunities. Vamwe vaiwe achikwanisa kubikawo vachidya kanokwana katatu pazuva. Iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachitiudza kuti vaakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati, wodya nechepakati nepakati kuitira kuti wasazotsvage chikafu masikati acho, wozodya manheru kuitira kuti wafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown muZimbabwe kupera kwaMarch gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo, apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati mevanhu vazhinji kadhipendenzi kaimwepo keukama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kakabva kadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji wacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwapfu kwavo. Apa mutemo yelockdown yakanga ichikunza pachena kuti vanhu vazhinji wacho vari muinformal sector havachina dzimwe nzira dzekuti vanyatsokwanisa kuita nadzo mari, kushireva kuti tika tarisa mari yavakanga vakambosefa iya yakashanda kusvika ipere. Uku kuhurumende hakuna rutsigi zero wakayenda kune wanu iwawo. Maybe kwa mazua anotewira wanu wanengu wako kuzokowa. Ndo panugona kureruka mtoro wacho.
Mutawiri we WFP wa Thompson Piri wari parunare ku Geneva ku Switzerland na Mavlas Msanganya wewe Studio 7. Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kweaive mupurisa kuMinneapolis, Minnesota muAmerica, Derek Chauvin, uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda mumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, kwakatanga nezuro. Nyaya yekufa kwaFloyd vari mumaoko emapurisa kwakapa kuti vanhu vakawanda varatidzire pasi rose. Asi magweta avaChauvin nevachuchisi vari kusiyana zvakanyanya kuti vaFloyd vakafa sei. Muchuchisi wehurumende vaJerry Blackwell vanoti Chauvin akashandisa chisimba chakanyanyisa zvakapa kuti vaFloyd varasikirwe neupenyu mushure mekunge mumwe anotengesa muchitoro avapomera mhosva yekutenga fodya nemari isiri yechokwadi. Muchuchisi akaratidza dare vhidhiyo yekufa kwakaita vaFloyd ava vanonzwikwa vachiti vainge vasisakwanisi kufema sezvo vainge vakatsikirirwa pauro negumbo raChauvin. Asi gweta raChauvin vaEric Nelson vanoti Chauvin akaita sezvaitarisirwa nekuti vaFloyd vairamba kusungwa. Vanotiwo zvakabuda muongorore yavana chiremba zvinoratidza kuti vaFloyd vakafa nekuti vainge vaine chigwere chemwoyo uye vaishandisa zvinodhaka. Chauvin akabatwa nemhosva anopiga makore akawanda muchirongo. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kutarisirwa nhasi kuburitsa gwaro reongororo yekutanga yarakaita patsvakurudzo yekuti chirwere chaCOVID-19 icho chauraya mamiriyoni evanhu pasi rose chakatanga sei. Gwaro iri ratove mumaoko emamwe masangano evatori venhau rinonzerere kuti chirwere ichi chinogona kunge chakatapurirwa vanhu kubva kumuremwaremwa kuburikidza neimwe mhuka. WHO yakatumira chikwata chevaongorori kuChina asi vamwe vari kushora maitirwo akaitwa ongorori iyi sezvo hurumende yeChina yairamba chikwata ichi kuti chipinde mune dzimwe nzvimbo kana kutaura nedzimwe nyanzvi chakasununguka. Zvehupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kugadzirwa kwezvinhu munyika kuti isarasikirwa nemari yakawanda yekunze. Izvo zvinotevera mashoko aburitswa neZimbabwe National Statistics Agency ekuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawandisa pane zvayakatengesa kunze kana kuti trade deficit mwedzi wandira. Zimbabwe inonzi yakatenga zvinhu zvakawanda nemari inosvika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ane zvuru mazana manomwe kana kuti $17.7 million. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimstats inoti mwedzi wandira gore rino Zimbabwe yakatengesa zvinhu kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti $28 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti $46 million. Gore rapera panguva imwe chete munandira Zimbabwe yainge yatengesa zvinhu zvemari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti $39 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemasere kana kuti $38 million, zvichireva kuti yainge yatotengesa zvakawanda pane gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyaya yechirwere cheCOVID-19 inogona kunge yakapawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika.
Productive capacity yedu yakachaderera kwozvakanyanya kukonzereswa nenyaya yeCOVID-19 yatati nayo. Ndosakamuri kuona maimports ari kuramba achiwanda kupfuura maexports edu. Kana tiri kuprodusa zvinhu zvakawanda hatigonenge tichiexporta zvinhu zvakawanda. Saka maexports edu anodeterminwa neproduction yedu neproductive capacity yedu. Saka I think idambudziko ratinaro ratinofanira kunge tichigadzirisa kuti vanoproducer vange vaine maincentive anoita kuti vange vachiproducer zvinhu zvakawanda.
Vachitambara vatiwo,
as the economy recovers from COVID-19, uye gore rino takawana mvura yakanaka, kuti my exports, especially my agricultural exports, achakwirira zvoita kuti tikwanise kukava a trade deficit yatiri kuona iyi. Of course, my imports tarisirwa kuti anogona kuramba akakwira, nenyaya yekungoti pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kunge tichigadzira muno. Even our raw materials atinoshandisa mazhinji acho totenga kune dzimwe nyika.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo nyika haifaniri kurasa mbereko nekufirwa.
For 10 years kubva 2009 kusvika 2018 or so, Zimbabwe trade imbalance yakanga iri about $3.2 billion, zvichireva kuti for 10 years zvakateedzana takaita $32 billion negative trade balance. Ndosaka vakati pe 2009 and 2018 Zimbabwe yakarasikirwa na US dollar. Tikazoona ma RTGS atekeshera ndo itaitaura yakumashure kuti taitenga ma toothpicks, ma chewing gum, ma pamba, zvisina basa rese, marechi buda. Nyika isiri productive. Kubva 2019 tinoziva kuti Minister of Finance vakaisa mutemo wekuti tikatenga zvimwe zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika zviri kuagriculture nekumanufacturing sector unobhadhara duty in foreign currency. Izvozvo zvakakonzesa kuti zvatotenga zvidzikire kubva kunze kwenyika. Sekuti pagore rogaroga taipedza mari inosvika $6 billion tichitenga zvinhu kunze kwenyika, asi pari zvino taakushandisa about $4.9 billion.
Muzvinafundo Mugano vatiwo,
2021 tiri kufungidzira kuti tinokwanisa kuita surplus pa trade balance yedu nekuti goho ratichaita muna 2021 rakasimba rekuti tingasosefa $500 million yemasiriyo itaimbotenga kunze kwenyika.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo Zimbabwe yatora matanho akasimba ekuti ikwanise kugadzira zvinhu zvakawanda munyika.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo kana kuti murongwa ihoho tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe.
Banga rinokweretisa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose hwakaderera nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana kana kuti 4.4% muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, Dini Bless.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaItai Masango vanoti vari kufara zvikuru kuti vaive kutanga zvakare mabasa mushure mekunge hurumende yambopa kurudziro yekuti vambomire kushanda vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Asi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vatevere kurudziro dziri kuitwa nenyanzvi dzeutano munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMichael wewe Studio 7.
Kuvhurwa kwakaita nyika, ini pachangu semuzvinabhizimusi wechidiki, ndakaona riri danho rakanaka chose, ndakaritambira nemaoko maviri.
Vamasango, tinonzwa vanhu vachikurudzirwa nenyanzvi munyaya dzeutano kuti vaendere mberi vachiremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kuitira kuti nyika isasvike panguva iyo vanhu vave kuvharirwa zvakare nepamusana pekutekeshera kwechirwere ichi. Samuzvina bhizinesi, mashoko aya munomatambira sei nekuti vanhu vakavharirwa mudzimba zvakare hazvizokanganisa here bhizinesi renyu?
Mashoko akanaka chose nekuti kunze kwekuchengetedza bhizinesi zvinobatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kana vanhu vachengetedza upenyu, vanozokwanisa kuzvishandira, zvinozoita kuti vawane mari, vazokwanisa kusimudzirawo isu yemadriving school nemamwewo mapazi, zvinozoita kuti munhu wese anowana chekubata.
Sekambani inoita zvekudzidzisa vanhu kutyaira mota, ndeyapi matanho amuri kutora mukudzivirira kutekeshera kweCOVID-19?
Matanho atiri kutora anoita kuti tidzivirire kutekeshera kweCOVID-19 ndeyekuti kana tichinge tawana mukana, tinobayiwa nhomba inodzivirira. Kugara tichigeza maoko nguva dzese, kugara takapfeka maface mask nemazvo, nekugara tichisanitaiza motikari dzedu mudzidzi mutsva asati atanga, uyezve kukurudzira vadzidzi kuti vapfeke maface masks nemazvo nguva dzose vari pazvidzidzo.
Tinonzwawo vamwe vanamuzvina bhizinesi vachikurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvekupa mabhizinesi mari kuitira kuti vawane mikana yekutanga patsva zvakanaka mushure mekunge vasangana nematambudziko akasiyana siyana pasi pechirongwa chelockdown. Imi munozvionawo seizvo?
Idanho rakanaka chose, nekuti mari idzodzo dzinotibatsira kuti tigadzirise mota dzedu dzanga dzamira kwenguva refu, uyezve mari idzodzo dzinotibatsira kutenga mishonga yekushandisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamasango, petai hurukuru yedu.
Vanoda kutibata vanotibata muchiredzi kana kuuya paFacebook page yedu Upside Driving School, kana kuchaya runhare panhamba dzinoti +263 774 362 646. Nhamba dzedu zvekare +263 774 362 646.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari Upside Driving School vaitai Masango vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Mitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kupetwa nhasi, asi nyika dzemugungano reSADC dzakawanda hadzina kubudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon aya. Nyika dziri kuenda iZimbabwe, Malawi neComoros chete. Dzimwe nyika dzine mukurumbira dzakaita seSouth Africa, DRC, Zambia neAngola dzakakundikana.
Kwazwai vatereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika. Nezuro Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yeCovaxin kubva kuIndia. Muri Zimbabwe zvakanga nekuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm chatinotaura nevechidiki, tiri kutarisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe ichitambira nhomba kubva kuChina nhasi uye imwe kubva kuIndia nezuro. Tichataurawo nevechidiki kubva kumasangano akasiyana-siyana nezvavari kuita muupenyu.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miriyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates kana kuti JAS kwaMutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Selamukela ngenjabulo lenkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 30 Mbimbitho 2021 noPraxedes Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Kati nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine, yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe, kasizameni wethu ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke.
Ukugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
Ngidecide ukuthi ngiyazohlaba nami ngendlela ukuthi i-corona ngifake ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and the town esikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. But I still in Hachiwe, angla problem. So, wonka abantu sacela ngayisabi ngiyohlaba.
Izakhamizi ze-Victoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu omkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke okokuziphilisa osokubenza behluleke ukunakekela imuli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro ongathandanga ukuthatshwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thomisang Tabela esibhedlela se-Wilkins Hospital e-Harare ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamchina eye Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo ye-primary le-secondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers, the security services.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapho kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi, asebekhulile, abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwica mfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzele bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa esikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA ekhokhelwa ngu-Dr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thabela ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kati nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le, yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe nge-vaccine le, kasizameni wethu ukuthi ababalisi bavikeleke lokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke lokhana bekuyisikhuthaza sonke siloke sikhuthaza abantu ukuthi bangathanda kuzwa hambi ngoba akusiyo into eyingozi okwamanje ikhangeleka enje into ezavikela uZulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanxa beyincoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, kuningi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUZ, umnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebesefe. Izinto ezifonakalayo i-protective equipment ayikacheka ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu lolu hlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine ngaphansi kwehlandla lesibili lohlelo oluqale ngeviki edluleyo ngolwesithathu edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa i-COVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Osakhula weVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe umnumzana Daniel Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Na uDaniel Dube ngihlala eVictoria Falls le 21 years sihlabe lokuzenini i-vaccine because I think kimi kuyangisebenzela for i-safety yami ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakimi ngizikhiphe yodwa because ngi-encourage labanye ukuthi bani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambi isizwe into esingayisiza ebantwini. So bani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikezele i-vaccine osidonethelayo. Umsebenzi omuhle kakhulu kithi ebantwini siyathokoza kakhulu.
Unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akula bunzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami nguMemory Moyo, ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi ngizohlaba lami ngendlela ukuthi i-corona ngisaba ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and town isikiyo. Ubuya abantu abaningi so that's why ngitheni kuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe angila problems. So wonke abantu siyaqetle ngayisabi anihlohlaba. Siyakwazi siyatshelanayo ukuthi ye sizabanje sibanje kodwa akula problem ngoba sihlatshiwe izolo angibonanga lutho sinamhlanje right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa umongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela abasebenza kwezempilakahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundi abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqala ngeviki edluleyo luqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine e-Victoria Falls zibalisa isibhedlela se-Victoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetherapy Camp Clinic ne-Zimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho le-Victoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelele ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18 to 65. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
EMDC Alliance ithi isithole abantu abaningi abafuna ukuxhasana laleli bandla, njalo ugatsha lwabesifazane lolobatsha luza kwethula ngokusemthethweni umbiko ngalolu daba kunsukwana ezilandelayo. Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumi saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafa, ophinde wasola uhulumende ngokubopha mahlayana amalunga amabandla aphikisayo eviki ngokuthi ephula iziqondiso zokunqabela i-COVID-19 nxa ihlangene. Uthi lokhu kuyenzakala lanxa bengedluli amashumi amathathu njalo begqokile ama-mask. Kukanti ibandla le-ZANU-PF liyabonakala liziqhubela izalo inhlelo lingelankinga. Umnumzana Mafa uthi kuyadanisa ukuthi lanxa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission isimemezele ukuthi abantu bangabhalisela ukuvota amabandla ezombusazwe ayabotshwa angazama ukuziqoqa. Kusole njalo ukuxhotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende esithi kusobala ukubana kwenziwa lebandla le-ZANU-PF. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo usanda kuthi ibandla lakhe alingeneli kundaba zokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende ngamanye amabandla. Asizweni ingxoxo umnumzana Mafa ayiqhubele sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Amalunga ethu abotshwa malanga wonke mahlayana, aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu, iZanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama-registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi ba-register kuze bazavota ngo-2023, i-MDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zwi, nampo amapholisa asehambe gola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphilangaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafake emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifake ama-mask, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona iZANU-PF busy yenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka e-MAR Mthwakazi Republic Party. Senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo banelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaqeda abantu okuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqazwe lanamhla lokhu ebesibhuqa. Uyawubona ukuthi iparlamenti sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. Namhla baku-MDC Alliance, sasa baku-Thwakazi Republican Party, kusasa bakuwe ngitsho baqondane lawe qobo emzini wakho. Kambe singaphongukhangela nje abantu bephongukuhlukumezwa mahlayana, sithi kungabanjwa omunye sihleke kanti lingakwazi okokugcina kuzabuya endlini yakho.
Manje ngombono wenu vele ufuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa.
Siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda yenkuni. Namhlanje abanye sebehamba behugwa ngesawuto lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla. Izikhundla zikabani bayasetshenziswa abantu bakithi abadinwa njalo abafundi. Sithi lonke elahugwa ngamabandla asebenza ngezanu asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza. Buyanini ekhaya sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba othangirayi. Sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izanu yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980. Siyabonga silabantu abaningi ababuyileyo kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe. I-organizing iyaqoqa sibili le youth organization, le youth assembly, women assembly, hayi bawachaya ama-CCC. Lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe sivele selithe gwaqa.
Lobe kungumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumi se-MTC Alliance. Limuze xoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekubulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle, zimpapo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa nabatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Ele India lisanda ukupha ele Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 Ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke kokuziphilisa osokuzenza zehluleke ukunakekela imuli. Inhlanganiso ibona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program yethule umbiko othi imigoqo eyalethwa lubhubhane lwe-COVID-19 yokuvala ilizwe idale udubo lwendlala esihlasele kakubi imuli zemadolobheni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe baza kwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi i-unemployment rate iphezulu. Kulezi nsuku vele sesisidla kawani ngelanga. Ungadla ekuseni lakhona futhi iphonji langkhona ozabe ulidlile ekuseni kuyabe kungayisiyo esingayibiza sithi breakfast. Asisenelisi ukuthi sidle i-three meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura. Khathesi kunje izikolo zivuliwe, abantwana bayahamba esikolo, iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengadlanga lutho ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseki. Kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu, ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable, sithole ukudla okwaneleyo. Sesisidla nje noma yini just ukuthi usule.
Umnumzana Eric Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi intengo yokudla ayihambelani leholo.
Sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku, izinto zikhwelile kakhulu kuzayo ezitolo. Lanxa kunjalo uhulumende ulokhu insista ekuthini irate le ephansi ngaphansi kwe-90 kude zonke indawo izinto zikhwelile. Wala ngitsho layo uzukhungu wakhe ukhwelile utshetsha ngerate ephezulu ye-100. Ukudla kusathengeki, kanti sisesenza ukuskipa ama-meals ngoba sisawukwanisi. Lokhu kusifaka ebunzimeni kakhulu, ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ukuthina bengadlanga. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani. La ma-salaries lawa angezelela kodwa izinto ziyakhwela.
umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-Executive Council wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha.
Sinalesi intengo yempahla yeZimbabwe iqansile kakhulu, ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima, sibili ngala ama-price abantu abaningabasenelisi. Kodwa nje ongathi kuluncedo ukwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku, yikhona ukuthi umlimi osifuthile ngeZulu abantu bathathe emasimini nabanye bathathe emakhaya. But eqinisweni ama-price amaningabambeki, labantu abaningabasebenzi. Ngokunye okusinika ama-challenges abona abasebenza imali abayiholayo ingaphansi kwale imali eyikhangeleleyo okuthi ayibobhatata online $25,000.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Abantu baphakathi kwezinsizi eziningi kakhulu balala bengadlanga, batshona bengadlanga, abanye sebesidla kanye ngelanga okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga ngenxa yokudula kwezinto. Kunzima kakhulu, asisakhulumi ngabo school fees, le mali yezibhedlela, le mali yokugada. Vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondle abantu babo. Ukudla lokho sekudliwa ngokungakho umzimba, okungancediyo emzimbeni, okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi. Akuseyiyo mpilo eyamukelekileyo leyo. Impilo enzima kakhulu okumele itshintshe, engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini.
Ekhuluma leStudio 7 ecingweni, usikhwica mfundo Paul Mavima, umphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende, uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphu kanjalo nje. Uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala, kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona. Inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni, lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-83% bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha. Lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe. Inhlanganiso le ichazwe ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abezindaba bakhuthaza uhulumende ukubana aqale izinhlelo zokwethulela uZulu ulwazi olujulileyo ngamajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ukuvikela i-COVID-19, abalisa ele-Sinopharm, le-Sinovac, akwele-China kanye lele-Covaxin lakwele-India. Unkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV uxoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ngalolu daba.
Ukuhlatshwa kukamongameli sokwenze ihlekana labantu esilibonileyo e-Vic Falls, ngoba i-Vic Falls kuhle kwavulwa kwathiwa wonke umuntu kahlatshwe. Sikhulumisana labantu esisebenzisana labo, abantu abasha esisebenzisana labo khona ngale bebesitshela ukuthi hhayi abantu bangani bakwamukele ngamalanga wona la amathathu kuqalisa ukuvulwa, kodwa kathesi kuthe sokudlulile. Bathi esingathi i-momentum ngesikhiwa isidecreasile, abantu abalaqiniso ukuthi kungabe kuhamba njani. Esikunanzelileyo even siqoqisana lalabo abathetheleli ijekiseni, bebesithi uyafika eklinikhi awutshelwa izinto eziningi, usuhlatshwa, usunika ikhadi lakho ukuthi uzaphenduka after a month, uzohlaba futhi. So okukhona ikakhulu ukuthi kulama information gaps.
Izolo sibone kufika ijekiseni elivikela i-COVID-19 elivela kwele India, namhlanje siyabona njalo umnumzana uNick Mangwana etshela uZulu ukuthi ele Zimbabwe lisanda ukuphiwa ijekiseni ele Sinovac, elinye ijekiseni elivela kwele China. Njengoba uZulu yena esithi akathembi ijekiseni leli elivela kwele China, ubona ngani baza kwamukela na ijekiseni ele Covaxin elivela kwele India?
Sesinanzelela nje i-uptake nje eva vaccine le anezayidonethela iChina iSinopharm sesibona ukuthi khona i-uptake yakhona incane so kutshengisela ukuthi uzulu akazwisisi ukuthi indaba yejekiseni le ihamba njani njalo kwenziwa njani njalo lathi esisebenza sinike izakhamizi izindaba siyaphelela ukuthi uyakhuluma usithini kulama gaps amaningi awe information information yakho ayitholakali kuhle njalo lokuthi kahle kahle iyona eChina le India umahluko wuphi
asikhangele okwenzakalayo emakhaya bona abantu emakhaya bayazwisisa na okwenzakalayo elizweni okumayelana ngeJackson elivikela iCovid-19
Nga sikhuluma abantu bamakhaya kulohlelo soluqalisile futhi ngapi eGwanda eGwanda sebeqalisile ukuhlaba abantu kodwa iningi labantu lithi alikazwisisi ukuthi ungahlatshwa awusakuyiguli futhi corona ungahlatshwa kuzahamba njani izinto ezinjengazona lezo sikhona lokhu kubangelwa ukuthi information ingayiphumi kuhle abantu abakazwisisi lathi sisebenza umsebenzi wokuphathela izindaba asikwazi ukuthi khona singabatshela sithini abantu ngaphandle kokuthi leyi kuthiwa yi-Sinopharm leyi Sinovac njalo istage esilandelayo umongameli welizwe bethe khona kuzauhlatshwa lalabo abakhulileyo uzathola ukuthi abantu abadala abaningi basemaphandleni lapho sesithwele nzima ukuthi kanti manje siyabatshela sithini si-explaine sithini ngaleyi jekiseni angoba abantu abadala bayefuna uzwisisa ukuthi kuhamba njani singahlatshwa kuthiweni kunjani kuthini
Nina njengenhlanganiso efundisa uZulu okuthile ngeCovid-19 kukhona elikwenza yona okumayelana ngokupha abantu ulwazi ngeJackson elivikele iCovid-19
Thina sesizokuzama ukwenza ukuthi kona sike sithi right kule fake news or misinformation about ivaccine iJackson leyo bethi kumbi njani kumbi itheni umbuza thini kumbi eChina itheni kumbi eIndia itheni angithi so lathi sesizama njengenhlanganiso ukuthi sibe sishare iinformation esingathi iverified everifyiwe yi World Health Organization yikho ukuncedisa esingakwenza kathesi ukuthi sincedise abantu ezigabeni ukuthi bengaze basiyenza ama-decisions based on information engekho verified
unkosi khona DBT intatheli zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Michael Obe owe Studio 7 ekoBulawayo
wena rastanya utanda Ya la paz, 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 la
Ezikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo ngu-Praxitus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.